Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 8th, 2018. Welcome to the Women's Roundtable, where today we'll be discussing what came out of the pre-budget seminar in Bulawayo today. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome to the Women's Roundtable. Today we are discussing about the Parliamentary Pre-Budget Seminar, which kicked off in Bulawayo with the legislators and ministers deliberating on critical issues affecting the economy and laying the roadmap to guide the fiscal policy framework.
And to join the discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
As you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Panopachina, chemadzimai musakanganwe.
And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Addressing delegates at the Parliamentary Pre-Budget Seminar, Finance Minister Ntuli Ncube said the 2019 National Budget outlook will be in sync with the Transitional Stabilization Program, adding he has put in place measures that will allow the importation of sanitary wear duty-free. So that's the big news.
Sir. Yes, and Ncube said a new Zim report will be appointed soon to strengthen revenue collection by tackling issues of corruption. He said bonuses for civil servants should not be an entitlement, but government can reward hard-working civil servants, adding vehicles for members of parliament on the cards.
Ncube says the government will give tax rebates to companies that create jobs for the youth and to deal with collateral requirements for SMEs to improve their accessibility to loans.
And delegates at the pre-budget seminar also questioned RBZ Governor John Mangudya over the continued use of bond notes, with some MPs saying it is contributing to the economic problems that the country is facing.
And Dr. Mangunjika said the problem facing the country is not caused by bond notes, which he said is one-to-one with the U.S. dollar. But that's up for debate. What are your views on the issue? Please join in the conversation right now.
Yebo ke abasanda ukusixhuma namhlanje sicubungula umhlangano obukobulawayo okuthiwa yi-pre-budget seminar. Wona ke ubucubungula ukuthi uluhlu lokusetshenziswa kwemali olukhangelele ukwethulwa ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kumaviki ambalwa azayo luzahamba njani. Sizakhumbula ukuthi i-committee yedale lephalamende ebona ngezemali, e-finance committee ephalamende, yake yabhodabhoda elizweni lonke idinga imbono yabantu, iqoqa ukuzwa ukuthi bafunani, kuyini abafuna kube khona, imali enye kumele iye ngaphi, le inye iye ngaphi. Ngakho-ke i-committee le ibisikwethula lokhu ekuzuzileyo, njalo abantu bebeka eyabo imbono, benikana amacebo. Bekule ngqungquthela kulolu daba ebeyizwe bezibuzisiswa kakhulu umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube, kanye losibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe uMnumzana John Mangudi. Yabona-ke bebebabuzisisa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi umnotho ube ngcono. Sizananzela ukuthi olunye udaba obelusegudwini ukuthi babuze uMnumzana Mangudi ukuthi ukusetshenziswa kwemali leyo hlobo lwe-bond notes kuzaphetha ngani, njengoba abaningi kuyiyo ababona ingani ibangela ukuthi umnotho welizwe ungaqhubeki kuhle. Kodwa yena uMnumzana Mangudi awalile lokho, wathi hayi, i-bond note ayisiyo elomlando walokho, ngoba yena lokho egcizelela ukuthi ilesilinganiso esifanayo le dola yeMelika, ukuthi lokho i-1:1 njalo kayiyindawo yikho akuchoyo ukuthi izahlala ikhona kungakungezinye indlela uthi nje abantu kumele bayejayele ukhuluma okuningi njalo wabe sithi kuningi okungabe kubangela kubhidlika umnotho ngakho siza kuzwa kwabanye abahlonitshwa bethu sizabe sikhuluma labo khonapha e-Studio 7 ukuthi besitshele ukuthi kuhamba njani kodwa okunye okuthabise abaningi ukuthi uthe impahla ezisetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini abesifazana labantwana ama-sanitary pads aza kuzathengwa kwamanye amazwe nxa kungena uzakhupha i-duty so sokuduty free ngalokho kuthi ukuthi nxa sokuthengiswa ezitolo laphana akuseyi kudula kangako abanye bamukele ngokuthokoza lo umbiko ukuthi intengo isiza kwehliswa lanxa besifazana abaningi babekhankasela ukuthi vele kungabhadaliswa ukuthenga impahla lezi kusenjalo ke abanye abakhulume kuhle ngalolu hlelo ukuthi lungenziwa luzancedisa kakhulu abesifazana labantwana ngumphathi ntambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lelunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Musiha Irambi Mushonga bakhulume kuhle mpela ngalokhu lentathela izindaba yethu ubathabile Masuku asizweni amazwi abo
lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangenyuka into eyenzakalayo ye into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote ukuthi omama basemakhaya abantwana ikakhulu abaye ezikole uyathola ukuthi abanye basebenzisa ama-newspaper abanye basebenzise amalembu abanye basebenzise izinto ezijiyeneyo kwezinye indawo basebenzisa umquba bawuthandele khonokhona kakukho rayithi kumele ukuthi sincedisane ukuthi abantwabethu babe ne-dignity kumbe nokuhlonipheka mina njengominista wabomama le iprogram yayisapota ngiyona likwazi ukuthi lo mama usesibhedlelayo sekewakhuluma ngakho
ngithabile ngoba siqalise ukukhuluma ngendaba le ngabona ngo-2000 e-sanitary way engikuthabelayo ukuthi sesifike esikhathini sokuthi uhulumende manxa ekhuluma ngento zebhajet ebonile ukuthi into e-sanitary way ukhuluma ngayo kodwa ke simele sikukhangele khathesi ukuthi manxa besithi bazalungisa into ye-sanitary way batshona kule nto ethiwa ngesikhiwa zero rating kusitsho ukuthi siyabe sikhiphe i-VAT i-value added tax but also siyabe sesikhiphe i-duty ku-sanitary way so manxa sikhiphile i-duty ku-sanitary way it means ukuthi iyabe sithengeka ilula but kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathola i-sanitary way uyehamba eyenika ezikolweni imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabintutshwana ngoba kade kuhlupha khathesi kuba lanxa silabangane kade befuna ukuthi basincedise
come back to the yebo ke lapho sizwe ocinileyo ukukhuluma ke lilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Musiha Irambi Mushonga yena ke ulibandla le-MDC elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe ele-MDC t ekhuluma ngama-sanitary pads ngemva kwalokho sizwile njalo umphathi ntambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni laye sithi leli linyathelo elihle njalo wabona lokuthi unkosikazi Auxilia Mnangagwa umongameli laye wakhuluma ngalo lolu daba ukuthi kufanele intengo yempahla lezi ezisetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini yehle kwenzela ukuthi bezenelise njalo unkosikazi Nyoni limzwile ekhuluma ukuthi ngempela abanye basebenzisa okungahlanzekanga okunjengomquba bewugoqele emalemjini bewusebenzise khona okubangela imikhuhlane marvelous
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano paWomen's Round Table. Nasi tiri kutarisa isu hurongwa webudget renyika wanga uri kukurukurwa nasi kuBulawayo. Taona isu gurukota rezvemari vantuli Ncube vange vari kutaura ivo vachitaura ivo vane mamwe makurukota emuhurumende imomo vachitaura waro wavo wegore rinouya. Tanzwa zvakare kuti nasi gurukota rezve mari vavancube vabva vataura ivo kuti masanitary way aya anoshandiswa nemadzimai kana vachiteera achange akuzopinda munyika pachena izvo zvatambirwa nemadzimai vakawanda asi ngatimboendai kuna vancube tinzi kuti vanga vari kuti chii pane zvavataura nhasi
ndisha iye government yakakwira ihombe what will do pa budget tichai dzikisa tichai reduce kurijusa kwacho will involve several things chaita zvimwe zvakawanda say kurijusa wage bill yeye hurumende nenyaya yema vehicles yezimota tichadzikisa futi in terms of the number of vehicles that can be used and also the cost of the vehicles.
Avo vanga vari gurukota rezvemari vanturi Ncube vachitaura vari kuBulawayo. Regai timboenda zvakare kuna gavuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjika tinzwe kuti ivo vanga vari kuti chii pamusangano uyu.
To shansa malaka wanda m government, kukunde maretinayo. We are living beyond our means. Saka, taka shansa malaka wanda. Mare yoyo inotupe problem, uchitunga tau kufi importa zinu, ne mare atapua yoyo. Then the root cause, we talked about the medium of exchange. Kutorashika kwa ne Zimbabwe.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna gavana veReserve Bank vaJohn Mangunjika vataurazve pamusangano uyu kuti kwavari ivo nehurumende kana kuti uremu hwemari weUS dollar nebond igejgegejge 1-to-1. Regai timbonzwa zvakare kuna Amai Team Vyose vesangano reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo zvavatambira kubva pamusangano wanasi.
Kushoko vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US risikuwanikwa rinongowanikwa mustreet chete saka ndinoda kuti ndinzwisise kuti indaba varuramba vachiti bond is 1-to-1 ini maonero angu nezvandinoona kushoko ndezvekuti vanhu mari havasikuiwana chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika haisikuwanikwa saka kwandiri vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paekonomi kuti igadzirike.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Mai Lillian Timvius vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Pamusangano mumwewo panga pana Mai Priscilla Misaira Mbui Mushonga vesangano reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani kuperegai tinzwe kuti ivo vatambira sei waro wavanturi Ncube wanga uriko ikoko kuBulawayo nhasi.
Rukufara chaizvo tunofana kubvisa inonzi pachirungu value added tax tobvisa inonzi duty kana taita izvi zvinoreva kuti mutengo pane avada kunotenga unenge wadzikira unenge uri pasi asi chikuruwo ndechekuti isu tatitaura nevashamwari dzedu dziruda kuti dzinge dzichibatsira mamwe ma NGOs vanga vachichema nekuti kana tiruda kubatsira tinobatsira sei imimi makakwidza duty yenyu saka zvinoreva kuti tinogona kuenda kunana UNICEF kunana UNFPA tanga kuti aiwa hurumende yati ndozvaya kuita imi michiwe muzotibatsira.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Mai Priscilla Misaira Mbui Mushonga vachitaura ivo padanho ratorwa nehurumende navanturi Ncube gurukota rezvemari rekuti ivo vachange vakubvisa iye yatinoti duty pamasanitary ware kana kuti zvinoshandiswa nemadzimai pavanoteedza. Asi taita rombo rakanaka, we are very very lucky star today. We have an in studio guest, she's a friend of Studio 7. We have here Miss Chioniso Mpo who ran, she was trying to be an MP in Chitungwiza. But today she's coming on a different agenda. Let's welcome you, Ms. Mpofu, to the program.
Thank you, Mavelas.
You were listening in and chiming in on what's going on in Zimbabwe before we get into the crux of why you are actually here. What's your view on what happened at today's pre-budget meeting? How important are these meetings?
They are very important, Mavelas, but what really struck me is when they talked of reducing the number of vehicles and the expenses on the ZANU-PF or the government expenditure on vehicles. It's so ironic to me because during the elections, the government or ZANU-PF, they bought brand new car for all the for MP candidates who were running. So that was a lot of money they wasted at that time. And I remember the MP for Zengeza East, Mr. Obadiah Moyo. He had a bus, a brand new bus, which was bought. And it was just parked at the hospital just for campaigning. Mm-hmm. And then now they turn around and say they are going to reduce some elements. It doesn't make sense to me. You waste and then you come back and say, okay, we are now going to try and save. Mm-hmm. That doesn't make sense to me. I hope they do that, but I take it with a pinch of salt.
Thank you very much, Star.
Yeah, lapha ke studio silo sethekeli unkosikazi Chiboniso Mpofu yena ke ulenhlanganiso yakhe ethi yona iqoqa ukujengisela ngoku ngokwenzakalayo njengoba elapha uzasichazisela okuningi ke ngizali dolikela ukuthi uthini. If you can briefly explain to us what exactly are you going to do and why are you here?
Oh, okay. What I'm doing is I'm here on behalf of all the Zimbabwean women.
Mm-hmm.
As mothers, we are pregnant for 9 months. We are the ones who carry the babies. When the babies are sick, we go for sleepless nights. So Zimbabwe, we are the mothers. So we are looking at Zimbabwe as our child. And we are not happy at all. We are looking at how our husbands are going unemployed, how our sons and daughters are unemployed, how our daughters are going into the streets, into prostitution. And this is legalized as paid prostitution. What are they called? Sex workers.
Mm-hmm.
So it's like they're accepting that. So as a mother, I'm looking at my nation and say, okay, where are we going? We are 1 year into the new dispensation. When we started in November, the masses, it wasn't ZANU-PF, it wasn't MDC, it wasn't UANC, it was every Zimbabwean was into the streets crying, Mugabe must go. But here we are today. Where are the masses?
Mm-hmm.
Are they happy? Are they enjoying the fruits of their work they did on the 17th of November last year? That's why we are saying, come this November 17th, 1 year into the new dispensation, let's regroup. What we stood for on that day last year,
mm-hmm.
is it what we are getting now?
Yes, and are you doing this as Zimbabwe Women Against Bad Governance, one organization, or you are inviting all other women groups?
We are inviting all women groups because what I'm saying, if I go back during the into the 60s, 70s,
mm-hmm.
when Mbuyane Handa went and she was hung for Zimbabwe, for the nation, she wasn't standing in for a particular party, for a particular tribe. She was there for the Zimbabweans. When we went for the liberation struggle, we had different parties, but the war veterans now, when they went, they were fighting for the nation. If you remember, they were saying, Takuno fira nyika. Mm-hmm. They were not saying, Takuno fira party akati. So today I'm saying to the people, November is a very important month for us Zimbabweans. For a change, let's just put the party politics on the side. Let's look all women, despite which political party you are from, despite which tribe. Let's come together and look as mothers truthfully and say, okay, where are my children? Where are we going? And is this what I want?
Have you done enough lobbying, and how many people are you expecting to join?
I don't have any statistics, but I've done a lot. But mm-hmm. you see, it pains me because in Zimbabwe, people go into the streets. Here in the States, the people, it looks like Zimbabweans, we are very relaxed. It's mm-hmm. like we are satisfied, we are happy because I can go to Burger King. When we say, let's go to the streets, they are not worried. So I'm still appealing to them to say, remember the Malawians say, chawana mzako chapita mawa chirikwaiwe. Kuti chawana umwe chapfuura nasinde chako. Rwadziwa ni upenyiwe mwana wa umwe munhu. So let's all come together as Zimbabwean women. No party politics. The problems in Zimbabwe, my sister, has gone beyond party politics. We have gone beyond tribal lines.
Mm-hmm.
We are Zimbabweans. People are dying. Look at the accident that happened.
Yes.
How many people died? Mm-hmm. Yes. Obviously, there were ZANU-PF people in there. There were MDC, there were UN people who died. How did that happen? How did that happen? It's lawlessness.
Yes, and just one important question. Where will this gathering be? Where will this march be?
What we are planning to do is on the 16th, which is a Friday,
yes.
we are meeting at the Zimbabwean embassy. We gather there
in
Washington, D.C.
Mm-hmm.
And then on the 16th, we meet again at the same place, the Zimbabwean embassy in Washington, D.C., at 10 o'clock a.m.
Mm-hmm. Yeah, marvelous. Unga kolumi lapoti mkale mkasisele abanyu kuti unkosikazi chiwaniso mpofu lapoti uzakoka abanya besifazan vice goldweni someli uwe Zimbabwe konapa emeliga. Ukwenzela ukuthi betshengisele ukuthi ngomnyaka ophelileyo kunje kungu-November umongameli Robert Mugabe suka embusweni abanye bathaba labo bangena esitaladini bathi sokubuya uhulumende omutsha kodwa bona bangani bathi hayi akubanga lengoqoko eningi ngakho bazatshengisela bekusola lokho Mm-hmm.
Mm, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nasi taita rombo rakanaka tina muzvare Choniso Mpofu vari muno mustudio medu asi nasi vauyawo vachichema chema neimwe nyaya tiudzei kuti mafambira chii nasi.
Nasi ndikuti inini tasara ne 2 weeks kuti September November 17 ashike. Mm-hmm. Last year November 17 maZimbabweans ese vakapinda ma streets ku Zimbabwe vachiti Mugabe must go.
Mm-hmm.
Mugabe akabuda. So now it's tavene gore tapinda mu new dispensation.
Mm-hmm.
Saka ndikushedza madzimai mu America kuti uyaitiungane ku Washington DC muswa 15 muswa 16 which is a Friday.
Mm-hmm.
Nemuswa 17 Saturday tiongorere kuti zvikuitika zvikumusha tirikufara here nezvaitika pagore zvatakamirira ma streets zvaitika here tarisa ma street mu chipatara iye zvino izvi hamuna mushonga ndinambuya vangu vakaenda kuchipatara blood pressure yakakwira vane 1 week vasina mushonga.
Mm-hmm.
Vanoda kutenga mapiritsi blood pressure zvikana piritsi arimo but pay US dollar.
Mm-hmm.
Which comes back to what mama ngunjika said kuti it's 1-on-1.
Mm-hmm.
Avas kutengeserwa mapiritsi varikunzi uya ine US dollar havatambire in US dollar ndatambira mama bond notes.
Mm-hmm.
Saka ndinoti kuti isusu all those my problems iyayo uyaiti mache against that bad governance iripo iyoyo against corruption kutiti isusu government yedu. We are not happy, nezvikuitika, 1 year into the new dispensation.
Tombo kubata ipapo kuti munoona kuratidzira uku kuchibatsira here. Nekuti vazhinji vari nyanyai kunzvimbo dzakadai sekuno kunana America nekumwo. Vanenge vachienda kumabasa nezvimwe zvizvi zvamuri kuita kukwezva madzimai. Kuti vauye uyezve muri kuita nemadzimai vanobva kumapato here kana kuti muri kudeedza madzimai api.
Zvandikuita nezvekuti ndikuti Sisi Marvelous, kana uri mune mudzimai akamboita mwana, ifi kana usina mwana, una mai,
mm-hmm.
unorwadziwa nekuona zvinhu zvichitika. Saka kana uchirwadziwa nazvo, siyana, chimbobvisa nguwani yako yepati yako. Uye tiungane kuti timboona kuti tingaita sei kuti tichinje nyika. Madzimai tikauya pamwe chete takabatana,
mm-hmm.
panda kungendengendika kunoitika. But katikana batakati uyu kwake, hapana chino buda. Saka ngatiwe tiungane pamwe chete, nema grievances edu, tisine ine zvokuti pati ya ningi, kana kuti uri murudzii, tiombonesana ne government iripo.
Mm-hmm.
And then she says, edra pa government ipapo, ndine chigumbu zvakanyanya.
Chei.
Mukata sa Sisi Marvelous neche kuti pataka rana muna July.
Mm-hmm.
Tatine 23 ma presidential candidates.
Mm-hmm.
Iye zvino izvi, tungo na vaviri, Chamisa, auta marala kachifamba, vamunanga kwa uto oshavu. Vamwe 2021 vese abavaka nyarara. So, ndio taka kuzvifunga kuti, vari kufara na zvo here, avas kufara here, what are they doing about it? Sema, especially kuna na madzimai, vana mai mijuru, vana kupe, kuti vari kuti chiyo, mm-hmm. ne izvo zvizvikuitika. Ngava uitita ure, tikurukure, tibatsirane,
mm-hmm.
kuti zvokufamba sei. Tigadzise nyika pamwe chete semadzimai.
Aiwa, muramba izvo makabata makadaro. Muri kuwana vari kufara panapa Lucia Stella Mabugo. Anzi kudos Choniso. Saka ndofunga ndo vamwe vachange vanemi vari muno ku North Carolina. Uko, Star, here you have a guest.
Yes, on the line we have our first guest, Prince Tobago Spanda. He's the legislator for Binga North, and he was in that pre-budget consultating meeting. We welcome you to the program, Honorable.
Yes, Sandegile, how are you?
Yes, I'm fine. If you can start by telling us what you found as the key highlights in that meeting.
The first thing is that this is an annual event in the country where in parliament interacts with the executive over issues to do with how resources can be dispersed in the different ministries and programs in the country in the coming year. So this is an annual event where parliament gets to interact with ministries so that they share ideas. Remember, parliament has got its role, and its role is that of representative. Its role is that of being giving oversight to these ministries. Its role is legislative. So at times when we are talking about the budget, we are talking about certain laws that might be hindering the growth of the economy. So those laws have to be changed by Parliament. Parliament has got that responsibility. But at times there are also scenarios where the ministries themselves are abusing public resources that hinder the growth of the economy in the financial year. And therefore Parliament has got a duty to ensure that as it allocates those resources to different ministries, it does so in a manner that will promote accountability and will promote proper use of public resources by the executive. So basically, Parliament will be playing its role. Now, so today, that's what it did. Parliament did that. So the keynote issues that came out of today's first day of the of this workshop is that we received a keynote address from the Speaker of Parliament, Advocate J.F. Mdenda. And as usual, his mantra has been, as we do our oversight role as Parliament, it is important that we proffer suggestions as well to say, I think this is what we need to do in order for our economy to grow. So that was basically the way that we approached it. And in the process, we had the Minister of Finance giving his view on how the budget shall be approached for 2019. So he spoke at length about how he thinks that he is going to allocate resources and also to collect revenue. He was very positive in his view on how he's going to do it. He was very much appreciating in terms of areas that we always say these are the areas that need priority. Areas like health, areas like education. He seemed to have been very positive about it. But he also, I think, was good in assuring us that he is not going to allow programs that simply get money from the state in an opaque manner and where money is not returned to government. For example, we spoke at length about the command agriculture and how it is opaque. The manner those resources are distributed is opaque. You would want to see a scenario where a farmer is allowed to run his farming business or her farming business as a business, not to be continuously funded by government. You know, we cannot continue to have so-called presidential inputs being given to people each and every year, and those people are not paying back anything, and then you expect the economy to grow. You know, you create irresponsibility in people. So the Honorable Minister of Finance spoke about that. And then we had also the governor of the Reserve Bank talking about monetary policies, explaining why he believes that the bond note and the U.S. dollar are pegged at 1-to-1. He gave Parliament the reasons. And the reasons basically were to try and control the cost drivers in the areas of fuel and other key imports like foodstuffs that we import from outside the country. So those are the issues that that we concentrated on. And then, of course, there was a view from Professor Chakravat, which was very pregnant with the pragmatic solutions to our to the situation that we are facing. You know, then after that, we had a presentation from the chairperson of the Finance and Economic Development Committee, where he hinted that he would want to see an increase in the budget for such ministries as Minister of Health. And the Chakravarti also, Professor Chakravarti also indicated that we can actually have health as a business in this country, where we have people from other countries coming to Zimbabwe to get their health services. You know, he indicated that. And the challenges that are in the health sector, they were highlighted. For example, the shortage of drugs in the country or drugs that are coming at very high prices. Apparently, it appears as if that there are some kind of cartels that are running in the health sector. We're making a horrendous type of profit out of drugs. They get foreign currency from the Reserve Bank. They go and buy drugs from countries like India at very, very cheap price. Let me give you an example of a drug that can be bought for 68 cents in India. And when they bring the drug down here, through this cartel kind of behavior, drug can go for something like $12.
Okay.
Mm-hmm. Yeah, yes. Money from government through that way, yes.
Yes, I understand you said you give us only a few minutes. But could you hold on while we get another guest and we'll come back to you for one last question?
No problem.
Hello, Honorable.
Hello.
Hello. How are you?
Good. How are you?
I'm fine, thank you, madam.
Please just introduce yourself because I can never pronounce your name properly, so I don't want to butcher it.
My name is Senator Lillian Timbias.
Uh-huh.
Yes, I'm a senator for Midlands, and I'm also a chief whip in the Senate.
Mm-hmm. Amai, nasi manga muri pamusangano wanga uri kubulawa. Mungati sana nguro kuti zvija buda ipapo pamusangano. Zvamungati zvanyanyo fadza nyanya imimi semadzimai uye zve kana zvanyanyo kukunetsai.
Aiwa, ndinotenda nemubvunzo iwowo. Tiku budget kuno kubulawayo. Ina ndina zvakawanda zvandifadza nekuda kwekuti nyaya yehupfumi hwenyika haisi kunyatsotsanangurwa zvakanaka. Nyaya yebond note haisi kutaurika zvakanaka. Bond note US mari dzose dziri kutengeswa mustreet.
Mm-hmm.
Asi ukaenda kubank hauiwane. Vanhu vari kushandisa maecocash vari kuswipa nezvese. Asi kana uri kuda US unogona kuiwana mustreet. Kana uri kuda bond unogona kuiwana mustreet. Asi tiri kuzoshamisa manje. Minister of Finance vari kuti ivo kana vari kushanda ku ministry kwavo vanokonsidera kuti 1 US dollar is equal to 1 pound.
Mm-hmm.
Manje izvozvo hazvitonzwisisiki zvachose nekuda kwekuti mari iri kutengeswa mustreet. US kana une US unowana mari zhinji zvikuru mustreet.
Mm-hmm.
Saka nyaya iyi naindifadzi nekuda kwekuti kana vakaramba vakabatira ipapo zviri kupa vaya na Queen B vaya vane mukana wekuti vanoziva vanhu kokoko kuma reserve bank uko.
Mm-hmm.
Anditi mukana wekunotora ma US dollar voenda mustreet vonotengesa vodzokera zveku reserve bank kuya vane machi ukatora 1 million ukanotengesa mustreet nebunokwanisa kuwana 12 million. Then what Joseph kuya ku reserve bank yara 1 million iri ye bond.
Mm-hmm.
Then waramba vachitaura kureva kuti nyika ino production chayo hakuchina vari kushanda vari kushandira mahara.
Mm-hmm.
Muri kuzvinzwisisa ka.
Mm-hmm.
Nekuti mari iri kusengeswa mustreet. Saka dai minister isu tikuti sema parliamentarians tikuti isu dai minister vatoudza chaizvo kuti mari yatofanwa kushandisa imari. Vanhu vataura ipapo ipapo then vanhu voziva kuti mari iyi so that vasape mukana vaya vane humbabva. Tine nyaya dzemakatel muno ana Queen B nana King B nevamwe ava vanhu vanozikamwa vakuru vakuru vekuti vanopfeka mashutu avo vachinonzwikwa chaiko kuRBZ uko vachitohwa mari idzodzo dzamataura dzemadrugs izvozvo. It's not worth it kuenda kuIndia uchinotenga madrugs iwewe uchikwanisa kuti kana wapohwa mari iyoyo inhuwes unoenda mustreet only multiply. Ndosaka zvinhu zvakawanda zviri kunetsa ende nyaya iyi inoda kunyatsotarisiswa zvakanakisisa nekuti ine rufu mukati. Vabereki vedu vari kuenda kuhospital unonyorerwa chipepa ende hauna mari yekuno hauna US yekunotenga mushonga. Mushonga uri kutengeswa neUS dollar. Zvakawanda chaizvo zviri kutengeswa. Just this a few days ago ndandiri kugwanda drink yainzi toda US sadza nechuyonzi kwai hai munokwanisa hini kuswipe asi drink idzi tiri kudzitora south saka bhadhara in runs kana kuti US.
Mm-hmm.
Saka vedumwe zvinhu izvi zviri kuremera vabereki kuti iye manje mangudya azopanangura achiti aiwa hazviite kuti bhendi iri risezwe out kana kuti rinzi harisisiko nekuda kwekuti riri kubatsira vabereki kumusha kana voda kutenga zvinotengwa ikoko kumusha kana vachida kukwira bhazi kuya kutaun makoinzi anodiwa. But inini ndikuti vanhu vari kumusha ndo vari kutambudzika zvikuru. Nekuda kwekuti izvozvizvi mafuta kumusha ndaichitaura nemumwe abva kwaRusapi mafuta awa tinotenga maybe tikati $3 muno muplawanda wakunzi ari kuita $6 ikoko kwaRusapi ari kuita $12 saka vanhu vekumusha ndoo vari kutambudzika zvikuru havazivi kuti mari chaiyo chaiyo ndeipi saka ini ndoona kunge ramanguja namtumi ai minista havasi kuziva
saka ndombokubatai ipapo senator vachema
veduwe
senator regai ndimbokubatai ipapo kuti imi semumwe anomirira bato reMDC mawanikwa here muchipuwa mukana wokuti mutaure zvamuri kutaura izvi makanyatsotaura makanangana navo vamangunjika navancube vati chii
chokwadi nhasi ini ndaita chivindi chaicho ndikanangana navo ndikavabvunza kuti ndokumbirisa chaizvo mutsanangure kuti sei muri kuramba muchiti imini bondi not $1 is equal to $1 murirambirei muchidaro imi muchiziva kuti mari kutengeswa mustreet handiti handidi kukunyeperai handina kugutsikana neanswa sezvandandichitaura kuti vati kwai bondi not haikwanisike kubviswa pari zvino nyika inofanirwa kumboprodusa this and that vakati plus inobatira kumamisha uko futina handizvione vanhu vekumusha uko vatambura zvokwadi ndoye chokwadi chiripo vatambura nebhondi iyoyi haiwanikwe swipe havana eco cash kana uchitenga unobvisirwa percentage unogona kuti pa eco cash pamwe nenge une $50 toti 2% iyoyo futi yakaintroduswa handiti uri kubvisirwa iyoyo then munhu wewa unonokumbira cash unogona kutozowana yatova mheno $30 ichingosubtractika vanhu vahwa veduwe dai manguja naminista vatiudza kuti tishandisewo mari handiti inozikamwa imwe chete tikamboti American dollar kana tikamboti randiwo vanhu vanenge vava kuziva vane nhubu dzavo vaya rekutengesa mari vaya vanenge votoshanda ndoda kukurudzai mufunge zvinhunhu kuti itinoona what going to work nekuda kwekuti vakuuko ndo vari kuwana mari yakudarika saka when are we going to do production tichaita riini the gap between the rich and the poor is too wide vanhu vedu vari kufa the other day tiri
regai ndimbokubatai ipapo honorable senator batai henyu makadaro tichadzoka kwamuri toda kungoti titore mumwe munyarikani wedu todzoka futi kwamuri hold on please star please go ahead
kodwa kaisiyo munye ngumnumzana dubeko sipanda uthe usinika imzuzu yemlutshwana ufuna ukuhamba yebo ke sicela usichasiseleke mnumzana sibanda ngesindebele ngamafitshane ukuthi obe kumqoka kulo umhlangano yikwini uqalise laphana okhulume khona ngesilungu ukuthi umnumzana Jacob Mtenda ubesithini uye phambili njengamafitshane
mamhlanga bensithi mina umhlangano lo ngumhlangano weminyaka yonke namhlanje uqalise ngumnumzana uJacob Francis Mtenda advocate uspeaker weParliament addressa ama members kanye labanye akade bekhona ekhomosela ukuthi umsebenzi wethu njengeParliament ubana sikhangela ukuthi imali zikahulumende zisebenza kuhle yini njalo sabele amalunga achiyene akahulumende imali yelizwe soke wasesithi-ke okufuze sikwenza isikho kucothoza kodwa ukuthi lapha baphambanisile kodwa owethu umsebenzi uhlanganisa lokuthi kwesinye isikhathi sike sitsho ukuthi lapha ngabayenza ngendlela enje silethe ama-solutions ngaphakathina kwama-ministries ukuthi izinto zethu zihambe ngingakutshengisa ukuthi khona umsebenzi wephaliamende ngokumela abantu umsebenzi wephaliamende ngokulungisa imithetho umsebenzi kwephaliamende ngokubona ukuthi khona uhulumende i-government i-executive isebenza kuhle yini ama-ministries asebenzisa kuhle yini imali zelizwe so ke yiwo umsebenzi akade siwenza namhlanje sihlanganele ukubona ukuthi ama-ministries asebenzisa kuhle yini izimali akade beziphiwe ngo-2018 njalo abakucelayo ngomnyaka ka-2019 yebo yinto engayengezelela yini ukuthi ilizwe lidevelope lisiya phambili. So yikho kade sikwenza namhlanje lokho, hayi sikwenzile kwakhulunywa kukhulunyiweyo asikaqedi, sisephakathina kwawo umsebenzi ukuthi sibonisane ukuthi yikuyini osiya kunika imali ngomnyaka ozayo. Kodwa-ke okuphume kakhulu ukuthi ama-ministries lawa awafana nama-ministries awe-health, education, kukhanya kathesi kuphuma ama-members e-parliament esithi hayi kasifakeni imali khona ngani. Yikho kufunakala imali ukwenzela ukuthi abantu bathole impilo kahle.
Yes, sibongile kakhulu ukusichasisela. Sizwa kuthiwa sesilo mlaleli, sibongile ukuba lathi njalo. Siyezwa ukuthi lawe kusasa uzabule presentation, awunyeka wasithi fahla-fahla kumbe hayi siza kuzwa kusasa.
Yeah, i-presentation engiyenzayo kusasa ukuthi yimugcini sihlalo we-committee ye-parliament ebona ngokwemibiko Information Media and Broadcasting Services.
Okay, hayi siza
ngiyakwenza kusasa ke kuyanika lokho esikubona ngani ikho kufuze kuphiwe leyo ministry ukwenzela ukuthi bekwanise ukusebenza kuhle ngomnyaka ozayo.
Yeah, isibongile ukusixhasa ukuhlelo uMnumzana Dubeko Simane. Yes, interestingly, he's saying he will also be presenting tomorrow as the chairperson of the media parliamentary portfolio committee.
Very interesting. We have a caller on the line before we come to you, our in-studio guest. Hello.
Hello.
Makadi enyu.
Makadi. Ndipo makadi ho mama. Ndini mabvudza kuno kuBotswana.
Taura itinzwi.
Ndine zvinhu zviri zvitatu zvandoda kuti ndizive mukati moupenyu hwevanhu. Tina Minister of Finance. Shua wakafundira basa rake. Unoti iye bondi riri 1-1 lepound.
Ne US dollar.
Ne dora. Iro haritengi chiro ndikaripuwa. Kadai rikawanda rikaita sei. Haritengi chimwe chinhu kunze kuti ripinze zvinhu mumusha. Muri banzwisisa? Toenda kumabhengi. Ndinofara namai wangu vachitaura kutaura kuti muZimbabwe tavana namai vakangwara vanoziva zvavari kuita. Shuwa munotadza munokundwa nemadzimai. Baba mbaba minister, Reserve Bank. Shuwa vanovharidzira bondi. Mari inogadzirwa mubedroom. Moti iri kwivhani kumari iri mpa world market. Shosha mutara kufunga. Hapana kufunga. Hatisi kumbufunga. Chose tutora wano sema pendi. Pendi tinowana ma investors anouya kwa Zimbabwe. Waichitengi sani bondi. Bondi racha wano zoridi. Wano zenesa kufi. Atifita wana muna anouya kwa Zimbabwe anefungwa. Zekuita business achipua bond hakuna. Moti masenitari zinga apinde free. Wana wano jika masenitari.
Aiwa. Mashuku makuku tu. Ameno baba kutipangwa mkade kutawara pana seneta varipana pa MDC. Vanga vari kumsangani yuko kukana murugu doo kumbutawara na mbomchi mbu nzuwa kuti vao na osi msangani wanasi.
Ziri right.
Bata ima kadaro seneta muripo iripa nari.
Ongo ndiripo.
Ehe, mbozi wa mterere aripo uyu.
Ehe.
Taura yenyu baba.
Taura yenyu kwa mayo wangu. Amai.
Ehe, makadiko.
Ndiripo mai makadini. Muru kufara ni kumbwa masenetari. Free.
Ehe.
Kutimupirwe.
Masenetari apide free. Ehe, moti chiuza. Ono kuti inini nasinda mboza maoku onesa minister. Na manguja utai dola US ne bond hazvimbozo fa zvakaenzani. But iyo vari kuinvesta saka ndizivi kuti mimi munoti mangwana pandinosangana navo ndovaudza kuti kudii kuti vanhu vari kuti kudii.
Amai, rega ndikuudze ndanzwa makangwara zvekuti tu. Dai vanhu madzimai ese akangwara sezvo makaita imimi. Tinodai tiri pane imwe pane chimwe chidano. Nokuti hatingafariri kuti tapuwa senatari kuti ipinde free. Vana vanodya senetari here.
Baba isoke mimi chiti gaga imutaurirei seneta kuti vakubvunza kuti zvii zvamungada kuti va baba batai makadaro tizi. Alo baba, vari kuti ivo taura imi zvamuri kuda kuti vature vachinotaura kumusangano.
Ngavaende kuti zvinhu zvinodyiwa ngazvipinde free duty zvinodyiwa. Kuende kuti pamasenetari hatiade.
Pari zvino baba asi hurumende
current muZimbabwe. We want one current, not 27 currents in Zimbabwe. Actually, my investors are we.
Aiwa, paka nakata shinzwa.
Nikuwe zime nika, zino tongwa za kanaka. Wanotola zano pifu kita urumende. Urumende ni zano pifu. Waka panana. It's not the same, the different constitutions. What's it sanganis?
Aiwa, takuzwa ibaba muve nezuva rakanaka regai tiendere mberi nechirongwa nekuti pane vazhinji varikuda kupinda muchirongwa. Tinokutendai Senator manzwa zvataura baba. Muchaenda muchinoti mangwana pamunodzokera kumusangana.
Right. Avanhu vataura ivo kuti varikuda free duty pachikafu kuti chipinde mahara tisingabhadhari. Vakati ivo varikuda currency imwe chete. Ipapo ndinotenderana navo. But ndinoda kuti futi vaonewo inini semudzimai ndinomiririrawo madzimai ndomiririrawo vasikanazve vari kuchikoro handitika vasikana vedu vari kuchikoro uko especially kumamisha uko vari kushandisa ndove nekuda kwekuti havana mari iyo mari yadai kunetsa iyi muri kuzviona paya pakuenda kumwedzi paya pari kuti netsei saka pamasanitary way iwayayo semadzimai woti kutochemera kuti ngaa topiwa sekupiwa kunoitwa makondomzi mahara ukapinda kumatoilet varume unowana makondomzi azere achipiwa mahara vanongotora saka tinoda futi kuti masanitary pads masanitary way avewo zvakaita saizvozvo muzvikoro imomo mumatoilets kuti kana zvangoitika zvekuti unoenda kumwedzi ototora sanitary pad yako otodi zvinhu zvotorongeka saka ndoda kuti vahwisisewo ipapo ivo havo sababa havangazvihwisisi but isusu semadzimai ndo zvatinomirirawo tichichema chema nazvo asi ndavanzwa zvavataura vati ivo bhondi harizombofa rakaenzana neus vakatiwo vanoda one currency vakatiwo chikafu ngachipinde mahara tisingabhadhare juti saka hai mangwana ndichamiramira chaizvo
aiwa tinotenda mubata zvenyu makadaro. Star, I think we need to
Marvelous kodwa singakhulumi lo Mampofu kulomunye umbiko oqhakathekileyo kumele siqale siwuzwe. Yes, lindele umbiko oqhakathekileyo kumele siwuzwe lapha uthe bathe baza siphathela ngale abasemchine
ngali nyanga kalwezi umsakazo wakho owe VOA umanyene Labe Media Center ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezehlukeneyo. Ngomtoko mhla ka 15 Lwezi ngeviki ezayo. EHarare mhla ka 21 Lwezi. EGwanda mhla ka 26 Lwezi. ELupane mhla ka 28 Lwezi. Sicine ngakontuthuzi ya 2. Kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibenani lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo.
Aiwa tiri kuona apo muri kukokwa kune vamwe vakateerera pari zvino kumisangano ichange ichiturwa neStudio 7 asi regai timboenda kuna Zvare Mpofu panapa ha vazhinji vari kutaura vachigunununa nezvakasiyana siyana mamakateerera tipeiwo pfungwa dzenyu.
Maita zvenyu. Ndino tendai zvataura namama nenyaya yemasanitary pedzi yevasikana. Ndaida kuti ndizokomentawo naizvozvo kuti baba semunhu wechirume havangazvinzwisise but mama vanyatsotsanangura seneta zvakanaka. Ndoda kudzoka kune nyaya yamangunja. Pane inonzi Transparency International yakarenka Zimbabwe kuti it's number 157 out of 180 on corruption muZimbabwe. Vamangunja ndine hurombo ndinovaisa ipapo. Nekuti vamangunja havasi kuda kutibudira pachena. He is the man responsible for this problem. Vari kuda kuti varidzira. Vamangunja vakataura kuti pavakambotanga nezvebond paya kuti kana ikanga isina kushanda ndichadona ndichabva pachinzvimbo. Up to now havasati vabva. I'm asking vamangunja kuti he should be man enough to step down and say kuti ndakazvitadza hazvisikwita.
pane vanhu vakawanda vanogona basa iro riri vanogona kupinda ipapa vamangunja vatofaila zvachose because kuti vauye vachiti kuda kuti zvidza kutanga tisingafungi kuti aiwa i 1 to 1 zvarevana mamavo azviskuita ngekemukoma sisi mavelas ndorwadziwa nenyaya yemushonga kunyaise munhu wanesi handitika yekuti mushonga ndikudzokorora zvakare kuti mushonga unosvika uchinzi mushonga handinawo but tenga ne US kwete ne bond kana zviri 1 to 1 siya vasiri kuda kuzvitora saka vamunangagwa vangu ngavangosudurudza vamangunjika vamboisa someone else mangunjika ne bond ngazvimbobuda muZimbabwe
aiwa batai zvenyu makadaro unfortunately hatina hedu kukwanisa kuti tiwane vamangunjika kuti vauyewo vazvinzwire vega zviri kutaurwa namuzvare mupofu panyaya yemamirira akaita nyaya iyo yebond asi ndiri kunzwa kuti tine muteereri regai tiende kwavari hallo takasimba taurai tinzwe muri kupi mukoma moti papfungwa dzenyu
muri kutaura nacomrade patiiuuhe
taurai tinzwe
ndinotenda zvikuru nechirongwa chiripo ndanga ndinotacondributa ndinoti kakumidzeza kundozodzokera ipapo asi ndanga ndichiti zvamuri kutaura ndizvakunoe zvinofadza kwazvo nemamava tinotenda asi ndinoda kuti ndikuudzei kuti chakonzeresa zvese izvi kuti munhu uyu nyika yachotarisa papana vamangudya ndiye one chete angobuda papoint yese yanga achitaurwa nhasi akangodzimirira achibotsigira chimari ichocho mashizha iwayaya zvichireva izvoni kuti ari kutotya kusiya basa nekuti anoziva kuti mashinja ese chibva atongonzi hatishambadi basa rinobva radiradini rapera asi tiri kutaura isizvo kuti aiwa penalty kana kuti ngati ndarichibva ngatichingobva rangoti zvaingofanira kunge zvatongonzi nai mangwana hakusisina ndo chimwe chimupondi yandida kuti ndisiyei pamwe chinirai ndirisapoti mirijana chamunofanira kuti nizive ndechekuti chokutanga chaiko chaiko ka mukana chokubata shuwa kuti tidzokere papoindi yekunetseka kwese zvakafamba chii nyaya iripo ndeyekuti uyu amunoti mutungamiriri wenyu vamuri kutaura muti vamunangabva havana kumbobvira vamboti vanorira basa iroro ravori kuvapa nekuti vakanga vazavo vadhinga vachiuya kuno kuzotsvakira kuzorapwa pane munhu anozi chiwenga uyu akazomuteera kuti huyatokuisapo dzanga dziri nyasha dzeri dzekutora munhu akachiroparapa zvakanga akusovha poizeni yake kunoko pakuti kuuya kwapa purezident akadii kuita iye purezidendi nhasi unouyu ndo imwe poende munofanira kuti muone nhasi unou akabva sei kubva kutungamira masoja achizouya ipapo paaipa pakanga pasina vamwevamwani here vamunangabva vana kupinda nenjira yakana kana kuti vakashandisa ko izvo zvapa kuti vanhu vese nokuuraya kwavakuita vanhu ava vache kuuya kuzobatsirana nesuisi vana munyika zvokoo kuti ii kuno kunoku ndigare kuno ndivharidzirwe ichitambura ndiri kuno abereki edu achitambura uko zvekuti paizvo bhondi riri kushanda kumusha kunyeba ndabvunza ini vanhu vataura mini kumusha vari kutaura kuti harichiri kushanda ndichorumwe ari kutovakawa kuti musha ikoko ndakatenga 60 dollars windowfone chiriten usanyitiwa musisika zvokuti bhondi rinoshanda kuruzevha ikoko tinovaka imba yanga neplastering nhasi moto yakatumira yaenda kumba nemafuta izvo zvetubo kudya vanhu vari kunetsika kumba yatofira munzira umu nekuremerwa kanhu yakaisa chemende yadhiskaziwa munzira umu yatouraya mota itori munzira izvozvo saka zvokuti taurira muti kwanzi bhondi rinoshanda ka tokumbirawo kuti vanhu ivavava taimbokumbira kuti vese zvavo muzanikuesuka takaisa vatsamisa kuti vangosana tidii titungamira tikati vatungamira nyika yedu ngavangotungamira ivovatsamisa nekugadzwa kwedu kwatakaita ndo vatungamiri wenyika uyu wakagadzwa nezeti yake nanii nachinamalava vambomira kusaii
tidesaedu itsva tazvinzwa mukoma nguva yedu zvino ndo yanana pana tinotenda hanzvadzi tazvinzwa shuwa munenge muri kurwadzikana thank you so much hallo thank you chaizvo hanzvadzi tazvinzwa regai timbotora vamwe pachirongwa thank you so much you're hearing there from a very disgruntled caller who's really upset he's saying there's no way that the bond can be 1-to-1 with the US dollar so he's also you know he's not happy with the leadership of President Emmerson Mnangagwa but you could hear he was very emotional star
yeah mlaleli ukhathazekile ngoba baningi vela bathi ibond le US akulingani akusiyo i-1-1
And Marvelous, you heard earlier on Women Affairs Minister Stembe Sonyoni saying on the issue of sanitary pads mm-hmm. that there are some girls who actually use obulong with dry
cow dung,
yes, which they wrap in clothes. And Senator Timvius, I heard you ukhuluma ukuthi kukhona abanye abantombazana kusebenzisayo. Ungasichasisela ngesindebele ukuthi khona ngapha eMidlands uhlupho lempahla zokusebenzisa nxa amantombazana sesikhathini labesifazi lunjani.
Ngifuna ukulitshela ngeqiniso. Nanti khona phathina siyakhala ngemali. Imali ayitholakali. Amankazana esikolweni sebehluphekile shuwa. Saka thina sithe khona as MPs nganti kungcono ukuthi i-sanitary wear ingene engela duty. Not only that, kungcono iphiwe mahala. Kathi amadoda njengoba nxa bengena etoilet ama-public toilets ama-condoms agcwele. Why not amankazana ukuthi bafakele esikolo especially ama-high schools emakhaya khona ngapho bafakele amapheds everywhere ukuthi kwakhona kungakubamba lawo uyangena nje etoilet uthatha iped yakho yikho esikukhalelayo akula mali abantwana abala mali abazali abala mali akula muntu ole mali bakithi ngandi yikho ke sifuna sibili ukuthi amapheds lawo angene and aphiwe abantwana bethu amankazana mahala.
Ye, kodwa lisuthisekile.
Ngiyakusupporta.
Ngezinye indlela lisuthisekanga ukuthi kukhutshwe nje iduty ngabe vele banikwa kungelambhadala.
Liqiniso leli kufanele benikwe. Then ababefuna lawadulayo bahamba bezithengele emastolo. Kodwa lawa kufanele kube lamanye. Khona pha nje last week kade sikhuluma labanye ama MPs kuthiwa kulamanye akathiwa kwakhona recycled pads kuthiwa kwakhona ayawatshwa uwasebenzise kaningi ngibone ngani lawa-ke mahle and ngizwa kuthiwa kulo meshini wangikhona okwanisa ukuthi uyasebenziswa nxa uhulumende ngathenga-ke umeshini lowo oyenza ama-sanitary pads andifona ukuthi uyabencedile amankazana amaningi umhlaba jikelele.
Yes, siyabonga.
So, hayi, lokhu kufanele kuphiwe mahala sibili. Kodwa hayi, siyabonga, uminista ngayethe kwakhona ama-sanitary pads thengena engalajuti. Ngibone ngani yi-start-ke leyo. Kodwa kufanele ukuthi sihambe sibili a step further. Sipha amankazana ethu esikolweni mahala.
Yes. Thank you very much. Let's take our caller. Hello.
Hello.
Makadiye, nyumungoti ga, nguwe edia jiganana.
Right, nirundi mchantri kumandaro, nisaka, nyayiripo ndekutuwa mungu jao, wanaita songe ndi mwe umunu, hariku, uwe wana cho uiri kubamu, kutengifa kwa mare, nukuti kuno kudaro eni, 2 liters ye, cooking oil, iri kuita $3 ne yusa, $10 ne pond. Saka iwa hafani kutuwa ronge, wachiru kudara mzimbabu munu.
Aiwa tinokutenda ichaizvo. Sorry, taita nguva yedu ndo yajikanana muve nezuva rakanaka. Coming back to you, Choni, so our time is really not our best ally today. What's your take, you know, as a roundup of what's going on and just tell us again about your march?
What I'm saying is I think Zimbabwean women, and I also extend invitation to the Zimbabwean men, please come and join us. We need to bring this awareness to the people. Kuti, enough is enough. It looks like our current government, they are neglecting. They are not seeing, like Mangunja. It's like they are turning a blind eye to the problems that we are having. These are problems that are being faced by women. Saka, as women, let's get together and say, enough is enough. We want changes. We want to talk about real issues that are affecting us as women, as mothers of Zimbabwe.
Saka, mne muri kupi.
And we'll meet. Rini. Yeah, and we'll just tiasanga na muswe Friday and Saturday, November 16 and 17, na 10 a.m.
Zimbabwean embassy.
Aiwa, tinotenda. Aimeno, Senator, thank you so much. Unfortunately, time is really not on our side, but we really want to thank you, and also our in-house guest here, Choniso Mphofu, a marvelous Mhlanganya huye.
Sibonge njalo lo Prince Dubeko Sifanda oyibhinga North. Njalo Sister Choniso usindisiwe Ndlovu uthi liqiniso lelo anti Choniso enjoy. Mina ke ngingusithandekile.